Hurumende yechibatsirwa nesangano rinobatsira pasi rose reRed Cross nemamwe iri kutarisira kubaya nhomba vanhu zviuru zvishanu svondo rino pasi peurongwa hwakatangwa nemusi wesvondo kukaribha mudunhu remashona Island West. Nzvimbo yanyanya kunetsa dambudziko rechirwere ichi Kariba Ward 2 inobata Gachekate Fishing Camp, iyo hurumende iri kubaya vanhu nhomba zvichitevera kubatswa svondo rapera kwevanhu makumi maviri nemumwe chete vaine chirwere ichi. Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi svondo rapera. Mukuru anoona nezvechirwere ichi kukaribha Dr. Godfrey Muza vanoti urongwa hwekubaya vanhu nhomba huri kufamba zvakanaka chose, uye kusvika pakupera kwezuva nezuro panga pabayiwa nhomba vanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu. Zimbabwe inogara ichiita dambudziko rechirwere chekorera gore negore, hurumende ichiita chipatapata kubaya vanhu nhomba munzvimbo dzinenge dzaputika chirwere ichi. Muna Nyamavhuvhu gore rino Zimbabwe yakazivisa kuti yakanga yapedza kurwisa chirwere chekorera mushure mekunge chirwere ichi chauraya vanhu mazana manomwe uye chikabatawo vanhu zviuru makumi matatu nevashanu. Izvi zvakaitika munguva iyo korera yainetsa munyika kwemwedzi gumi nemusere yakatanga gore rapera kusvika muna Nyamavhuvhu gore rino. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rufike vanoti kunyange kubayiwa nhomba kuchibatsira mukurwisa chirwere ichi, hurumende inofanirwa kuwanisa vanhu mvura yakachena, uye veruzhinji vanofanirwawo kukoshesa utsanana kuitira kuti vasabatwe nechirwere ichi.
Hongu korera vaccination yakanaka, asi inoramba iri complementary measure nekuda kwekuti haikwanise kureplace water sanitation and hygiene. Zvichireva izvo kuti nyangwe vanhu vakabayiwa vaccination rekorera, vanhu vanofanirwa kuramba vachiwaniswa mvura yakachena.
Varusike vanoti dambudziko iri haripere kana hurumende ikasagadzirisa nyaya yekushayikwa kwemvura yakachena uye kuwanisa veruzhinji zvimbuzi.
Nhau yekuwanisa vanhu mvura ngairambe ichisumudzirwa mberi. Nhau yekugadzirwa kwezvimbuzi ari masuweji kana zvimbuzi ngairambe ichisumudzirwa, uye nhau yedzidziso maringe nenhau yeutsanana yoramba ichikurudzirwa zvekare.
Mutauro webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti panofanirwa kuita chirwirange senzira yekupedza dambudziko rekorera. Vanoti mapazi ehurumende, makanzuro nemasangano anoshanda akazvimirira anofanirwa kuita muonera pamwe kuitira kuti akunde zvachose dambudziko iri. Mamwe masangano ari kubatsira Zimbabwe mukurwisa chirwere ichi anosanganisira UNICEF neDoctors Without Borders. Mugore ra2008 chirwere ichi chakauraya vanhu vanosvika zviuru zvina uye chikabatawo vanopfuura zviuru makumi mapfumbamwe nezvisere. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.